Madzimai aibva kumativi akasiyana siyana akaungana muAfrica Unity Square svondo rapera uko kwaipiwa pachena zveutano zvakaita sekuronga mhuri, kuongororwa ropa pamwe nekutariswa gomarara rechibereko. Mumwe wamadzimai akaona rubatsiro rwekuronga mhuri pachena ndiamai Grace Maketo vanogara kubudiriro. Amai Maketo vanoti kunyange zvazvo vava nenguva vachidawo chirongwa chekuronga mhuri chinopedza makore chejadhele, vanga vasingakwanisi sezvo makliniki ari pedyo navo mumusha webudiriro achibhadharisa mari yekuisa jadhele. Amai Maketo vanoti zvirongwa zvepachena zvinoitwa neUNFPA nemamwe masangano zvinobatsira madzimai akawanda.
Ndoona vanhu vazhinji panyaya dzemari apa tongouyawo seizvozvi, kana vangouyawo vakati family planning mahara tongouya, nokuti mari yacho neuchishayiwa yekuti uende kunoiswa nekuzobviswa kwaisa, nokutiona kuti zviri nyore kuya pana vauyawo vanhu vakaita seivava, toona kuti zviri nyore kazhinji kwacho. Inini hangu ndinoona kwandiri zvakanakira, ndinonzwa kutofara nokuti inenge usina mari yacho yekuti sokuti unogona kunzwa kana kuti $25 kunoiswa jadheo, iwe unenge usina kuzobviswa futi inenge ichida mari, saka iwe unenge usina. Saka ndinoona kwandiri zviri nyore, saka ndauyawo kuzoti ndiiswewo nejadheo iyori.
Jadhele ikaiswa inogona kudzivirira kuti mudzimai asabate nhumbu kwemakore anosvika mashanu. Mumwe wamadzimai vaiiswa imwe nzira yekuronga mhuri yeintrauterine contraceptive device ichizivikanwa nokunzi loop. Amai Chido Madziya vanoti madzimai mazhinji ari kukundikana kuwana mari dzokuronga mhuri nenzira dzinopedza nguva ndefu.
Maservices efamily planning especially pajadheo apa nemaloop vanhu havambozvi afodi, nokuti ukaenda kumahospital kana kuti kuclinic vari kubhadharisa. Ukanoti uri da kuiswa jadheo vari kuti $15, izvinei izvi mari vanhu havasi kumboiwana. Saka $15 yacho haitowaniki, unozoona kuti vanhu vanenge vangodi vakungogara, nokuti pamwe vanenge vasinga mapirisi anenge asingavaitire ngekere depo racho futi pamwe inenge risingamiitire. Saka anenge achida zvinhu zviri zvine nguva yakareba asina mboenda kunodi kunobayiwa kana kuita chimwe chinhu. Saka aiswa futi jadheo rachona, kana awana $15 yachekuti aiswe jadheo rachona, onzi $20 kubviswa. Moona futi kuti hazvidi mari yacho futi munhu anenge asina $20 yachona iyoyo kuti anobviswa futi. Saka unoguma munhu angogara futi nacho chiri muruoko. Apa kune makensa ariko, hauzozivi kuti ndikagara nacho cheo chayo expire chichazokonzera chifu.
Mumwe wamadzimai akabva kuruwa, amai Linet Kwashi, vanoshandisa mapiritsi pakuronga mhuri nekuti ane mutengo uri nani pane dzimwe nzira. Asi chido chavo ndechekushandisa urongwa hwavasingatori nguva nenguva sezvo pamapiritsi ari nyore kukanganwa kuamwa.
Maservices efamily planning ari nyore kuwana, asi vamwana vakwanisa maafoda, nekuti kumwe kune dzimwe nzvimbo anenge achidhura like kuruwa kumaclinics anenge achita $15. Saka umwana anenge asingazokwanisi kuafoda kuti vanoiswa. Imba mazina nhongo wangozvara zvara nokuti kuti vanoiswa pamwe mapiritsi anenge achivaramba wangu achikanganwa kuti vanoiswa jadheo zvine zvichidhura havasokwanisi.
Mumwe mudzimai wechidiki akada kuzivikanwa nezita rekuti Ruvarashe anoti shuviro yake ndeyekuti nyaya dzekuronga mhuri dziitwe pachena. Ruvarashe anoti madzimai mazhinji anorarama nemabasa emaoko ayo asingavapi mari yakawanda.
Hangu semukadzi wechidiki mafamily planning methods anofanira kuwanikwa pachena kune munhu wese wemukadzi muZimbabwe, because most of vakadzi vari muno muZimbabwe havashandi vazhinji vacho. Vamwe vacho vanoita mabasa emaoko but income yavo ishoma. Saka I think kuti health yevanhukadzi ve yakanakawo kungozviwaniswawo pachena.
Kuiswa jadhele kunoda kugumira madhora, kubviswa jadhele kunodawo kugumira madhora. Madzimai anoti mari iyi mari yakawanda zvikuru. Mumwe mushandi wokuZimbabwe National Family Planning Council vaDennis Mulambo vanobvumawo kuti nekuoma kweupenyu vamwe vanhukadzi vanotadza kushandisa nzira dzavanoda dzekuronga mhuri.
Sometimes because of economy kunyange nyaya yekuti kufunga unaomera zvakanaka panoita dambudziko kuti panoya anonzi mafees anochajwa, mari inochajwa kuti upo sevhisi yakati panodiwa $25. $5 mari shoma but imari zvakagona kuonekwa nemunhu wese wese saka izvo zvinogona kuti kudi kurama kuti munhu asakwa sei tozobvawo pane tinoti unmet need kutaura kuti vanhu vanoda service but havagoni kuiwana and izvozvo zvakawanda muzimbabwe especially kunzvimbo dziri kumusha kumaruzevha kliniki ndoyega nzvimbo inogona kusvika vanhu iri kumaservisi pamwe pane manesi maviri manesi iwo haana kutrainwa masevisi ekuronga mhuri saka hazvigoni kuti vaone maservisi iwavo because panoda munhu ari trained saka anonga angoramba achizoshandisa chii maphirizi and that becomes iyoyo inobva yaita chi challenge as well
pamusoro pejadhele neloop dzimwe nzira dzekudzivirira pamuviri kwenguva yakareba iimplanon inogona kuita makore matatu nedepo provera inoita mwedzi mitatu nzira dzekudzivirira pamuviri dzinoda kushandiswa zuva nezuva dzinosanganisira mapiritsi nemakondomu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.